Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gunyana 29 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti SADC, African Union neUnited Nations vanofanira kupindira munyaya yekupambwa kuri kuitwa vanhu vemuZimbabwe vamwe vachitwa kafira mberi vamwe vachishungurudzwa. Vanoti vari kufara nekuwana minduro kubva ku World Bank yekuti sangano iri harisi kuzopinda munhaurirano neZimbabwe pamusoro pechikumbiro chayo chechikwereti. Vanhu vakaremara mudunhu remasvingo voronga kuratidzira mangwana vachinyunyuta kuhurumende iyo vari kupomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti masangano anoti resadak African Union neUnited Nations anofanira kupindira munyaya yekupambwa kuitwa kafira mberi uye kushungurudzwa kwevanhu munyika zvinhu zvisati zvasvika pakaipisisa. Vatsvangirai vaudzawo Studio 7 kuti ivo vakabatana nemutungamiri weZimbabwe People First Amai Mujuru vakatosuma vatungamiri venyika dzemusadhaki kuti munyika maberekera ingwe. Tabata vatsvangirai tikatanga nekuvabvunza maonero avo panyaya yemhirizhonga yatanga zvakare munyika. Saka ringa gadziriswa sei dambudziko iri nekuti zvinenge zviri kutoenderera mberi.
Hurumende ngairege kuita nevakataro. Hurumende ngaitere zvitora vanhu. Hurumende ngaitere kuti vanhu vari kukomberena pamusoro pei.
Pane urongwa here wekusuma SADC neUnited Nations kuti muZimbabwe munenge maberekera ingwe zvakare?
Takatotuma delegation yakaenda kuSADC Summit kuSwaziland yanga iri kusuna namanju. Vana majaro vedu vakapuwa maredio sete yese ndokunyatsa vanhu vabe vanirawo chikombera nyaya yekuti vana vangarovedzi nyaya yekuti vanodaka warero uripo tichaita zvichiyana patichingoita engage vamwe vatungamiri vemuno muregion.
vatsvangirai tiri kuona kuti nenyaya yekuti vamwe vari kuti vari kushungurudzwa nemapurisa dzimwe nguva nemauto vamwe vari kunyimwa chikafu vamwe vava kuti muzimbabwe muchingatodiwa chete kuti zvinhu zvigadziriswe inyaya yekutorwisana nezanup f yacho munoti kudii nemashoko akadai
yekuti vanhu havazivi kuti kana mukatanga mhirizhongo hapana anobhenefita mhirizhongo vamwe vanoti ngaterei kuti vatiti haiwa izvo isusu hatiko iko isusu tiri kuti kuchinombotanga kuti vanhu vatasaurei zvachizvo zvamboita sei.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Vanhu vakaremara mudunhu remasvingo vari kuronga kuratidzira mangwana muguta remasvingo vachinyunyuta kuhurumende yava Robert Mugabe yavari kupomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika izvo vanoti zvaita kuti upenyu hwavo huome kupfuura hwevamwe vanorarama vasina kuremara. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano ravo redisabled Amalgamated Community Trust kana kuti Dact Nasi vanorarama nehurema ava vati mamiriro eupfumi hwenyika ari kuita kuti vanonge sweswe nemuromo kupfuura vamwe vanhu munyika. Mutungamiriri weDact vaHenry Chivanga vati nekudaro izvi zvaita kuti varonge ratidziro mudhorobha remasvingo mangwana senzira yekusvitsa zvinyuto zvavo kuhurumende.
Isu mangwana zviro kwazvo tichafamba kubva paCroco Motors muno umasvingo kusvika paCivic Center. Tine nyaya dzatoda kuti dzive dzinobuda pachena. Mukatarisa nyika yedu, ikonomi yedu mamirira yakaita, zviri kurwadza. Kuda kune tsumo yevakuru yanoti ko pazvinodai pamuti munyoro, ko pamuti wakaoma zvinozodii. Kurwadziwa kunoitwa nevanhu nekuda kweikonomi, kushaikwa kwemari kwemabasa, kuti ukaenda kuzvipatara unoshaiwa mishonga. Izvozvo zviri kubata vanhu vanorarama nehurema zvakanyanya. Tiri kuda kutivo vanhu vave vanozvinzwa, kuda vanhu vakanganwa kuti munyika mune vanhu vanorarama nehurema.
Vakaremara ava vanoti upenyu huri kuvarwadza zvakasimba panguva iyo hurumende isiri kuvacheuka kuti ivabatsire sezvo ruzhinji rwavo rusingakwanisi kuita mabasa ekuzviraramisa. Mutevedzeri wemutungamiriri weDact vaSimeon Mapengo vati mapurisa akatovapa mvumo yekuratidzira uye vanotarisira kuti vanorarama nehurema vakawanda vachabatana navo mukuratidzira kwavo.
Machi yedu takaikumbira svondo rakapera paseri iro tikazoibvumirwa nechipiri chesvondo rino iri. Tanga tichiexpekta kuti tinowana vanhu vakawanda tichikumbirawo nyange kunana Henry Mare kuti vauye.
Imwe nhengo yeDact yataura pamusangano apa vakabva mugwadi vapomera hurumende mhosva yekusarudza vanhu vakaremara vachisiyiwa muzvirongwa zvekupundutsa upenyu hwevanhu zveupfumi hwenyika uye vati hurumende haikoshesi kodzero dzavo apo vanosiyiwa vachitakatika nenhamo munyika.
Mukatarisa empowerment yavo yose pane zvavari kuita kubva kuyouth hakuna kana disability empowerment yokuti tingati vakabvunzwa vanotaura kuti pane vakaremara nhingo vangamisa pavakabatsira kuti asumuke. Chavanogona kuita kutora munhu wakaremara ane zvake zvaagona kuzvisumudzira vochimuisa mberi vomupa zvokungomunyepedzera kuti vachigoti ndivo vakamusumudza. Asi yeti our government is the main culprit pakudzvanyirira nekumbunyikidza upenyu hwemunhu wakaremara.
Vanhu ava vanoti vari kuona chitsvuku mumaruzevha umo mavari kushayiswa chikafu sezvo gore rino vanhu vari kutamba chamutava nhava nenzara zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura. Vakaremara vati ivo havasi kucheukwa nemusangano wezanup f apa unogovera vanhu chikafu cherubatsiro runopiwa vari kutambura. Vachivhanga vakaenderera mberi vachiti hurumende hainei nekodzero pamwe nezvichemo zvevakaremara avo vanosvika mamiriyoni maviri munyika.
Mukatarisa iko zvino tine maovets 34,000 patakanzwa asi vakatopuwa ministry vanavo vanobhadharirwa zvikoro asi vana vevanhu vanorama nehurema havasi kubhadharirwa zvikoro. Chimwe chinhu chinotisivirisa ndechekuti nyangwe mai mahofa pavakapiwa hofisi yavo vakakonewa kukwira kumusoro kwayaiva nemhaka yekuti utano hwavo nekuda kweeji yavo haichavatenderiwo kukwira masteps. Asi hurumende kusaona kuti ngatise lift rokuti vagonondoshandira ikoko vakagona kuti vachichinjwa office.
Vakarimara ava vati vachasvitsa gwaro renyunyuto kugurukota redunhu remasvingo amaishwa emahofa pamahofisi avo paburombo. Vakarimara vabatana nemasangano akazvimirira oga mapato ezvematongero enyika anopikisa pamwe nevamwe vanhu vari kuratidzira mumigwagwa yenyika vachitsumwira utongi hwavamugabe nezanupf vachivakurudzira kuti vachibva pachigaro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Murwiri wekodzoro dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vanoti vari kufara nekuwana minduro kubva kubhanga repasi rose reWorld Bank yekuti harisi kuzopinda munaurirano neZimbabwe pamusoro pechikumbiro chayo chekuti ikweretiswe mari. Izvi zvinotevera gwaro renyunyuto kana kuti petition yakasvitswa kumahofisi makuru eWorld Bank muWashington DC naDr. Dzamara panguva iyo vainge vari muAmerica pakuratidzira kwakaitwa kumuzinda weUnited Nations uri muNew York nezvizvarwa zveZimbabwe vhiki rapfuura. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaratidzira zvichiti hasi kufara nemafambiro ari kuita zvinhu munyika. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 naDr. Dzamara.
Hongu ndakawana mukana wekuchinda kuWorld Bank vapawo gwaro ratingati petition pachirungu maringe nekutaurirana kwanga kuri kuitika pakati peivava vanopa mari kudzinyika yeWorld Bank neveIMF. Ini ndakaendawo ndakamirira zvizvaro zvemuZimbabwe zvichitsumwa kuti isu semaZimbabwe hatisi kufara nekatongerwo kari kuitwa nyika uyezve hatisi kufara nenhaurirano dziri kuitika pakati pehurumende yavamugabe inova hurumende inombunyikidza vanhu, inova hurumende inoita kuti vanhu vange vachitambura neivo veIMF neveWorld Bank zvichiita kuti vazonge vachipa mari kuhurumende yavamugabe. Saka isu takavataurira kuti isu semaZimbabwe hatisi kufara kuti vange vachipa mari kuna vamugabe nehurumende yavo nekuti ava vagara vari vanhu vahori, vagara vari vanhu vari kuba kuzvinhu upfumi hwenyika kutotarisa mari inopiwa nedzimwe nyika. Tiri papoindi iyoyo zvakanakawo zvakare kuti ndinge ndichitsanangudza kuti munyika muno kaonero kedu ndekekuti ivo vanhu vari kutora zvikwereti vachange vasipo pachange takubhadhara zvikwereti. Minduro yakapiwa inoratidza iyo kuti hakuna takadaro chichaitika uyezve inotifadza nendaa yekuti kupiwa mari kwavo kuita kuti kumbunyikidzwa kwedu nekutsimbiridzwa kwekodzero dzedu kunge kuchienderera mberi.
Munoona izvi zvichibatsira sei nekuti vamwe vanoti ivo hurumende pari zvino yava pedyo nekugwadama uyezve zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvinozochema mune ramangwana kana nyika ikawanikwa isina kana donwe remari imomo munyika, zvinobatsira sei zvamaita izvi?
Asi kugwadama kwayakuda kuitika munyika yedu hakuzi kunokonzerwa nezvinhu zvatingati zviri nacho. Kugwadama kuri kuda kuitika munyika yedu kuri kukonzerwa nekuda kwekutadza kutungamira kwehurumende.
Avo vanga vari Dr. Patterson Dzamara vachitaura naMavelous Mhlanganya uye Studio 7 vari parunare muHarare. Chirongwa cherimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga chekurudzira vanhu kuti vasaitire tsvina pose pose asi kuti vavake zvimbuzi pamusha yavo uye kuchera migodhi yekuti vawane mvura yekunwa yakachena chiri kubatsira kusimudzira utsanana pamwe nekugara zvakanaka kwevagari vemuminda mirefu iri Mububi District kuMatabeleland North. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Chinhu chinoonekwa sechinonyadzisa zvikuru uye chisingawanzokuitwa paruzhinji kuti vanhu vataure nezvenyaya yepavanoitira tsvina. Asi nekuda kuti vanhu vanzwisise kuipa kwakaita kuitira tsvina pose pose vesangano reHelpage Zimbabwe vakatombosendeka nyadzi idzi parutivi kuti vanyatsodzidzisa vanhu vakagariswa patsva muBobi District nezvenyaya iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHelpage Zimbabwe vaAdonis Faifi vanoti sangano ravo rakatanga kushanda muvuvi mugore ra2013 richiita zvirongwa zvekukurudzira utsanana pamwe nekubatsira kuti vagari vawane mvura yekunwa yakachena.
vagari vemububi vakaunganidzwa kwakudzidziswa nekukosha kwekuti vashandise zvimbuzi. Kana vadzidziswa kudaro zvinobatsira kuchinja mafungiro avo kuti umwe naumwe anzwe chinomutuma mukati make kuti agone kuzvivakira zvimbuzi zvake ichishandisa midziyo yake. Program yanga isingauine mari, asi munhu kana adzidziswa nekushata kwekuita tsvina panze anobva anzwa chinomutuma kuti agone kuzvivakira matoilets avo. Vamwewo vati kurei vaya kana kuti varingati vanotambudzika ndo vataizobatsira nekuvapawo cement kuti vobatsirwa nevanhu vemunharaunda kuvacherera makomba nevovakirwa kuti vagone kuwanawo toilet. Chechipiri tinoiti hygiene promotion, patiri kutarisa kuvakawo zvimbuzi muzvikoro zvakati wandei munzvimbo yebuvi.
Kusvika pari zvino veHelpage Zimbabwe vanoti vakakwanisa kubatsira vanhu vakwegura nevanotambura kuvaka zvimbuzi zviuru zviviri pamisha yavo, uyewo kudzidzisa vanhu vanosvika zviuru zvinomwe nezvekukosha kwekuve nezvimbuzi pamisha. Vakakwanisawo kuvaka zvimbuzi zvinosvika 60 muzvikoro zvakasiyana siyana mubuvi. Amai Lucy Nyati vemuward 23 ndemumwe wevanhu vakakwanisa kuvaka chimbuzi pamisha pavo mushure mekurudziro yeveHelpage. Amai Nyati vakaudza Studio 7 kuti kuve nezvimbuzi kwakakosha zvikuru sezvo kuchidzivirira kuti vanhu vasabatwa nezvirwere zvemanyoka zvinokonzerwa nenyaya yekusave neutsanana.
Vana vangu iye zvina havane tsinho kuenda kudondo, vanopinda kutoilet. Tinotipatsirira kuti tinoita zvokuti hatichawani buzvigwere zvokuti vana vave netseka nemudumbu nenyaya yekushaya matoilet. Iye zvino hai pane utano hwakanaka.
Bobi District ine maodi 23. Maodi 14 ndiwo ane minda mirefu yakagariswa vanhu patsva, uye nzvimbo iyi yaimbove mapurazi evachena. Vatapiwa zivoi vanove district administrator webubi vanoti rimwe rematambudziko makuru emunzvimbo iyi kushaya mvura, vachitiwo mvura yepasi inonetsawo kuwana sezvo munzvimbo umu musingana yemvura yakawanda. Vafaifi vanotsigirawo dambudziko rekushayikwa kwemvura muminda mirefu yemububi, vachiti ndicho chimwe chechikonzero chakaita kuti sangano reHelpage Zimbabwe rione zvakakosha kushanda munzvimbo iyi. Pasi pechirongwa chekubatsira vanhu kuti vawane mvura yakachena, sangano iri rakagadzirisa zvibhorani 150 uyewo rikacherisa zvibhorani 30. Munguva pfupi yapfuura, sangano iri rakapedza kuisa pombi netangi remvura, izvo zvichaita kuti vanhu vemuward 23 vawane mvura. Chirongwa ichi chakaitwa nemari inosvika zviuru 16 zvemadhora. Ambuya Keti Shoko ndemumwe wevanhu vari mumisha 55 iri muward 23 vachakwanisa kuwana mvura kubva panzvimbo iyi. Ambuya Shoko, avo vakatanga kugara mubuvi mugore ra2007, vanonyatsoziva nezvedambudziko rekushayikwa kwemvura munzvimbo iyi, uye vanoti kuwana mvura pedyo kuchavabatsira zvikuru.
Kukara kwatakaita kuno kunhamo yatakasangana nayo ndemvura. Taifamba rwendo chairo kuti taimuka makuseni kusvika na 12 o'clock. Mvura yacho chichichera mumadhamu, toona mombe madhongi ari mukati, asi zvange tisina basa nazvo ezvinongo tapiwa nzvimbo yeugara. Matenki aya akiwa nemurungu. Murungu aive achiita utsinye ichikanda ndo yemombe mukati, makozho mukati, asi taisvikochera zvakadaro chiti ezvinongo tawana nzvimbo. DDF yakazozama kuti titicherere mvura yacho kwanziri kure, ndopa yangorekera zvakadaro, ndokumbogara kumbogara.
Vabheki Zulu Svanda ndivo sachigaro wekomiti inoona nezvekushanda zvakanaka kwepombi netangi zvakaiswa muward mavo. Vasvanda vakaudza Studio 7 kuti vagari vakaona zvakakosha kuti vakwanise kugadzira pombi kana zvimwe zvinenge zvafa, vasingatarisire kuramba vachibatsirwa nevesangano reHelpage Zimbabwe. Komiti yavasivanda iyi inoona kuti vanhu vaita mudeme mudeme vachibvisa dhora pamuri yega yega, uye mari iyi inochengetwa yozobatsira kana paine chinenge chichida kugadziriswa. Vanhu vakawanda munyika vakagariswa patsva vakatarisana nematambudziko ekuwana zvinhu zvakakosha semvura yekunwa yakachena, zvipatara pamwe nezvikoro. Vasipanda nevamwe vagari vemuward 23 vanoti chirongwa chekudzidziswa nezveutsanana pamwe nekubatsirwa kuwana mvura yakachena zviri kubatsira kusimudzira upenyu hwevanhu vemubuvi. Ndakamirira Studio 7 kubuvi muMatabeleland North Province, ndini Taurai Shava.
Mm. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ehurumende yeSudan akashandisa zvombo zvinenge zvine muchetura mumatunhu ari muDarfur. Izvi zvabudiswa nesangano reAmnesty International rakaita ongororo. Ongororo iyi tinodzokorora ongororo yakaitwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose iri inodonongodza humbowo hunoratidza kuti kurwiswa pachishandiswa zvombo zvemuchetura izvi muzviitiko zvakaitika muzviitiko zvingangosvika zvikumi makumi matatu. Zvinonziwo kwakaurayiwa vanhu vari pakati pemazana maviri nemazana ane makumi mashanu. Vanhu vakawanda vanonzi vakuvara mutsaona yechitima yaitika muHoboken mudunhu reNew Jersey muAmerica, makiromita 11 kunze kweNew York. Chitima ichi chinonzi charovera pachiteshi munguva dzemangwanani, izvo zvakonzera kupararira kwezvinhu kwakanyanya. Chiteshi ichi chavharwa uye hapana zvitima zviri kupinda kana kubuda. Vanobatsira munjodzi vanonzi vave panzvimbo yetsaona iyi, uye chakonzera tsaona iyi chinonzi hachisati chazivikanwa. Munyika maita kusawirirana nenyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwe vanopikisa vanoti vari kupambwa, kutochwa uye kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vasori mapurisa pamwe nevatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti gudo kuipa kuipa haro asaridye usiku. Vari kushungurudzwa kunyanya ndevaya vanenge vachiratidzira. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanova vachipanga mazano musangano reHuman Rights Watch, uye tabatawo vaKindness Paradza vanova nhengo yeZANU-PF vachimirira makonde mudare reparamende. Tatanga nekubvunza vaParadza kuti ichokwadi here kuti vanhu vanenge vachiratidzira vanoshungurudzwa.
Nyaya iripo ndeyekuti pane vanhu vanongonyuka vachiti vari kuda kuratidzira vasina kupuwa mvumo yekuti varatidzire. Mukuratidzira imomo vofamba vachipaza zvitoro vachiba zvinhu zvevanhu. Saka ivava vanhu ivava ndivo vanosungwa nemapurisa voendeswa kumakoti kuti hamuna kunge mapuwa mvumo yekuda ende muri kuba
vamavhinga pinda itinzi.
Zviri patatu zviri kuitika zvisiri pamutemo. Chekutanga ndechekuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero yekuratidzira murunyararo. Chepiri ndechekuti kana pakaparwa mhosva, mapurisa haana kodzero yekuinda kunze kwemutemo kuti vasunge vanhu. Chetatu ndechekuti kune vatsigiri vemusangano weZANU-PF vari kupindira mukurova vanhu, mukupamba vanhu, vachiinda navo usiku, vachivaponda, vachivakasira mberi zvisiri pamutemo, vasingasungwe. Dzimwe nguva ndinoziva inini mukoma Blessing Zulu ndakataura neHarawa nechembere dzakarohwa musi wa26 August, vakabatwa mumigwagwa vachizvitengesera mafrizizi kuduse nekumuzinda weZANU-PF Rotten Room. Vakapambwa, vamwe vakatorwa mudzimotokari dzaienda kumba vakaendwa navo pamuzinda weZANU-PF vakanorohwa, vakaitwa kasira mberi. Vapedza kurohwa kwasviba, vanhu vaya vepaZANU-PF vachibva vazofonera mapurisa kuti vaya mutore vanhu vatanga tinavo vavanga vachirakasha. Zvese izvi hazvisi pamutemo, asi hapana matanho anotorwa nemapurisa kuti vasunge vanhu ivavo, nekuti vanhu vatiri kutaura nezvavava inhengo dzeZANU-PF. Nemhaka yeiko yakuita nyika isina mutemo yenyonganyonga yekuti vanhu vanongopambwa chepamasikati machena kana usiku? Ngatirangarirei kuti tine vamwe vanhu vakapambwa saItaiza Mara nazvino havasati vawanikwa. Tina vamwe vakapambwa saMuzvare Jesina Mukoko vakarohwa zvikatozivikanwa mumatare ezimhosva kuti zvanga zvine vanhu vanoshandira hurumende mukati, asi hapana zvakaitika.
vaparadza pinda itinzwe munotendera nazvo here zvekuti veZANU PF ndo varikunzi vari pamberi mukupamba vanhu nekuvaita kafira mberi?
Dambudziko riripo nderekuti tiri kungoita zvekufungidzira. Hapana chaicho chaicho kana munhu akauya achiti uyu munhu ndiye andipamba kana ZANU PF hedikotazi akarumbirwa. Hapana, taivadzidza kuti aiwa kana pane zvamunoda kuti zvichinjiwe zviri pachena. Tinoenda kumaelectioni, ndopatinogara takataura ichi seZANU PF, tinoenda kumaelectioni. Kana mahwina motonga nyika, kana maruza motongwa. Bimbu hazvidi kana kun'anga izvi.
Vamavhinga.
Kwete, ini zvandiri kutaura hazvisi zvekunzwa kwete. Inini ndakapinda mukati meHarare ndikataura nemagweta, ndikataura nevanhu vanodarika gumi, vanhu vakwegura. Pane mukadzi ane makore 78, mbuya ivavo vakarohwa vakadonha mazino matatu pamuzinda weZANU PF. Zvatinoziva zvakaudzwa matare edzimhosva, ZANU PF ndiyo yatova huku yatindeka yakudya mazai ayo. Ndiyo vanoti vakatisunungura, asi pasi peZANU PF udzvanyiriro hwatiri kuona hunoshamisa mashura chaiwo. Dei zvapera, asi dambudziko nderekuti vamugabe vari kupishedzera vanhu ava. Munonzwa vamugabe vachitaura kuti mataredzi mhosva ari kutaurirei kuti vanhu vane kodzero dzekutaridzira. Vanonzwa kuti mapurisa ngaadashure vanhu, mashoko avamugabe vavo. Saka vari kutsigira zvakaipa, hazvingaperi zvakaipa. Isu sava kutaura kuti tine kodzero dzekuenda kumasangano ari kunze kunokumbira kuti tioneiwo mutinunure pasi peuranda hwatiri weZANU PF.
Vaparadza munoona sei nyaya yekuenda kumasangano ekunze?
Kunyepa ndokwakaipa. Handei zvatinogara takataura, kumaelectioni ndokunopedza zvese.
Vakainesi Paradza, inenge yeZANU PF inomirira Makonde mudare reparamende, vanga vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vari parunare kuLilongwe kuMalawi. Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira vanoti vakashungurudzwa zvakanyanya apo vainge vari mujeri rechikurubhi, zvakasanganisirawo nyaya yekuti vaisakwanisa kuona vana vavo. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yakaitwa naMavhilasi Muhlanganya uye namuzvare Masarira.
Akambouya nababa vangu nehanzvadzi yangu kuzondiona ndichiri kufemale prison. Akaratidza kubatikana mwana kana mufara anga asina, yekuti iye ndofunga semwana aifungawoti zvandaona mai vangu vatanditakura vachandibatawo. Asi akangotora chigunhu akaisa mukana akanditi, mama uri kuitei kuseri kwefendi? Asi musi uyo waakauya kuzondiona ndakasara ndakabatikana, ndikati shuwa ndotambudzwa kudai vana vangu vachinzwa kudai, so pasina mhosva yandakapara yekuti ndinofanirwa ndiri mukati menzvimbo yatamanika.
Mhosva yacho yamanga muchinzi muri kurambira muri muchitironga yanga iriyei?
Ndanga ndichinzi ndakaisa matombo murodzi, yainge ichinzi obstruction of vehicles and pedestrians.
Tinoona zvemainzi mima mune imwe mhosva yanga iri yekwamutare, zvakazofamba sechii chachakaitika kwamutare?
Gore rakapera ndaiva workers committee chairperson NRZ. Saka takamboratidzira tichiri kubhadharwa. Pamazuva atakaratidzira ndichedzawo kuonesa vamwe vandaisevenza navo kuti aiwa nyika yaenda kumawere, yaendeswa kumawere nemutungamiriri wenyika. Tichitaura tichidaro munoza zvinoitikawo panenge pachiitwa union business. Mangwana acho ndakazouya ndichitorwa ndichinzi insulting the office of the president. Ndoo nyaya iyo patakatanga kupinda mukoti, nyaya iyo yakanziyaraswa zvichinzi mhosva iyoyo yanga ikaripeliwa. Asi nyaya iyi kubva muna May last year yairamba ichingovhurwa ichipiwa macharge ari different, vachida kuti vawane kuti vaendiise muchizarira. Saka zvakazoitika muna June pandakambosungwa paine nyaya yekuAfrica Unity Square, ndaifanirwa kuenda kukoti kupi kwaMutare. Handina kukwanisa kuenda nonha ndakasungwa ndiri kupi ndiri kuchikurubhi. Ndopakakuda warrant of arrest iroro ravanga vakundisungira vachiti hatikubuditsi nekuti hauna kuenda kukoti muna June.
Mukupedza hurukuro yedu Sisilinda, zvamira zvakadai mucharamba here muchiita basa renyu rekurwira kodzero dzevanhu uyezve nekura?
Ndicharamba ndichirwira kodzero dzevanhu nekuti.
Avo vanga vari muzvare Linda Masarira vachitaura naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwa wedu chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8 pm tiri kutarisa kushungurudzwa kwemadzimai vanenge vari mutirongo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti veSADC, AU neUnited Nations vanofanira kupindira munyaya yeZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzechindere.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 29 ngompandula 2016 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Isifundise University of Zimbabwe siyabotshwa ngemva kokutshengisela ekulishini leli lapho uMongameli Mugabe obegcoba khona izifundi esezigqibe izifundo.
Ngoba iZimbabwe ingaphiwa imali yi-INS, imali yakhona kayisebenzi okusegcekeni okumele ikusebenzi. Imali yakhona iyasebenza ukuletha amabhondi yokulapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ye-International Monetary Fund isilobele olwela ilungelo loluntu umnumzana Patson Tsamara isithi kayisoze iphathise eleZimbabwe ngemali. Isinqumo sokuthi eleZimbabwe livunyelwe na kumbe hatshi ukuthengisa impondo zendlovu ezisesiphaleni ezilentengo ye-$35 million siza kwethulwa inhlanganiso ye-CITES ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubotshwe isifundi esisodwa ekolishini le-University of Zimbabwe namuhla kulandela ukutshengisela kwaso phambi kukamongameli Robert Mugabe yena obegcoba izifundi ebezigqiba izifundo zazo. Ezinye zalezi zifundi zibikwa bezikhonona zisithi ziqeda nje izifundo sezisiya ebuyangeni ngoba kungela msebenzi elizweni. Umongameli Mugabe obekhangelelwe ukuya kwele Botswana ukuyathakazelela ilanga likazibuse walelo lizwe kasayanga namuhla kulandela ukuthukwa akwenzwa ngumongameli Ian Khama. Asenelisanga ukuzwa ukuthi isifundi esibotshiweyo sisiwe ngaphi. Abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi inhlanganiso ye-International Monetary Fund, IMF, yenze kuhle kakhulu ngokuthembisa ukuthi kayisoze iphe eleZimbabwe uncedo lwemali andubana libhadale isikwelede salo njalo lilungisise okunye okunengi. Ilinhlanganiso iveze lokhu encwadini eyilobele umnumzana Patson Tsamara yena obeyilobele eyixwayisa ukuthi ingaze yaphathisa uhulumende weZANU-PF ngemali ngoba iqhubeka ingawahloniphi amalungelo kaZulu. Omunye wabathi i-IMF yenze kuhle ngumnumzana Charles Nyoni omzabalazo we-Occupy Africa Unity Square.
Into ethabisayo sibili ukuthi i-IMF layo isikwanise ukulalela abantwana beZimbabwe isikhalazo sabo ngoba kithi kakuncedi ukuthi i-IMF iphe uhulumende kaRobert Mugabe imali eyokuthi atshontshe imali nokudlalisa imali bezivikela izimoto bengasebenzisi imali lokho kumele beyisebenzise khona. So into ethabisayo sibili eyokuthi i-IMF layo isiqakathekise ukukhuluma kwabantwana beZimbabwe ngoba ukapteni esifaka le petition ubemelele izikhalazo lezifiso zabantwana beZimbabwe ngoba yithi kade simthumileyo njengabantwana beZimbabwe. So into ethabisayo sibili le ethengisayo ukuthi abangaphandle kweZimbabwe layo sebesilalela nxa sikhuluma-ke kumbeni lenxa sikhala.
Kodwa abeZANU-PF bayakusola kakhulu lokhu bathi lifana labantu abathengisa ilizwe.
Ye, abeZANU-PF bavele kabafuni vele ukuthi amazwe aphandle ahlengise kuhlela na lati isikala zethu ngoba bona abezana PF bayadla bayasuta ngokutshontsha imali so kade kibo vele ukuthi imali le ingabuya zeijoni so ye kumele vele bekhale ngoba imali yabo akade ngifuna ukuyitshontsha esiyekelayo ukubuya so kuright wothi labo bake besase njengathi esisafayo lapha eZimbabwe.
Ukona kungani lingafuni iZimbabwe ithole uncedo oluvela ku-IMF la kwezinye inhlanganiso ezifana labo World Bank?
Ngoba iZimbabwe ingaphiwa imali yi-IMF, imali yakhona kayisebenzi okusegcekeni okumele ikusebenzi. Imali yakhona iyasebenza ukuletha ama-bonds note lapha eZimbabwe. Imali yakhona iyasebenza ukuthenga amanye ama-tier gas kanye nama-battery stick okusitshaya nxa sikhuluma lokucomplain. Imali yakhona iyasebenza ukubhadala aba izisebenzi zikahulumende lezinye ezingekhoyo imali itshontshwa nje imali i-abhizwa lapha eZimbabwe. So akuncedi ukuthi njengeZimbabwe sibe lesikweleti lo ncedo esiluphiwayo thina imali yakhona singayisebenzisi lokho kumele ikusebenzise khona. Khathesi ezindaweni lapho esihlala kizo akula manzi amagesi ayahlupha vela manzi ekansile kaclean anolile kodwa imali nxa bephiwa kabayisebenzisi khonokho bahamba besiyazithengela izimota behlala emahoteleni besidla izimali.
Umnumzana Charles Nyoni ngomzabalazo we-Occupy Africa Unity Square. Umhlangano wezokwemba amatshe aligugu ugqitshwe lamhlanje kobulawayo lapho inkokheli zomdabu abembayo ugatsha lukahulumende olubona ngezenjiwayo kanye lozulu abahlafune khona indaba ezimbalwa ezikhama abembayo kanye labantu abahlala endaweni ezilemigodi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma lomsakazo we-Studio 7 kumhlangano lo oyenzwe okwamalanga amathathu owe-Zimbabwe Alternative Mining indaba e-Holiday Inn ojonye ukucwayisisa inhlupho ezibhekane labembayo kunye lozulu, usiba lukhulu webhanga lesizwe uDokotela Khuphukile Mlambo uchasise kabanzi ngokuzwa kwemali yamaphepha eyohlobo lwebond ngesilungu.
Ama-bond notes ayabuya kuhleni kwa-Okthoba. Now, kufanele sizibuze ukuthi daba i-reserve bank ilethe ama-bond. Into ekhona lapha yokuthi siyawabona ama-queues akhona emabhenki abantu befuna izimali. Isikhathi esiningi bayaswela, abanye bazuza ama-dollars noma ama-$100. Sakubona kuhle ukuthi khona sibe lenye indlela ukuthi abantu bangaqhubeka bethengiselana bethengisa bethenga. So ama-bond note walethe ukuthi azosebenza khonokho and azosebenza eZimbabwe kuphela wasebenzi ngaphandle ngoba siyakwazi ukuthi khona ukusebenzisa idola kuyinto elesilingo esikhulu sokuthi bakhona abanye abafuna ukuzoyilanda bevela kwamanye amazwe bezoyithatha.
Umlambo uchaze ukuba amabhanga kunye lebhanga le-RBZ lizakuba lo mlando wokutholisa uzulu imali yakwamanye amazwe lapho befuna ukuyavakatsha kumbe ukuthenga kwamanye amazwe. Ngakho omama abathenga bethengisa kumazwe angamakhelwane bengethuki wachaza ukuba bajonye ukukhuphukisa umnotho welizwe.
Ukuze asebenza ukuthi nxa umuntu efuna umZimbabwe efuna ukuya eSouth Africa kule lunge lokuthi ayithathe leyo bond note hambe ebhenki yakhe afike athi hayi mina ngeSouth Africa funa amadola funa amarandi bazamnika. Nxa bengela imali yakhona balakho babuye kithi reserve but i-bond note le siswele imali yokuthi siyinjani siyihlangule ngedola bese sayithatha idola lesibanike. So konke sikulungise ukuba sekufake ngezindlela zakuthi khona i-system le isebenze kakho.
Abakhonzayo kunye labembayo bakhonone kakhulu ngenyathelo lokuletha imali yamabhondi bethi kuzadala ubuyanga kunye lokukhukhumeza imikambo yangasese ebisinyamalala elizweni. Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSen Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ubuyanga sebuzakhuphuka njalo labantu abaphila lobugoga bazaqhubeka bedubeka njalo ilizwe lilakho ukubuyela kusimo sika-2007 kanye lokuqhubeka ngamandla kwamabhizimusi angasese okulakho ukubulala umnotho welizwe.
Njengoba likwazi iZimbabwe yonke jikelele singathi more than 90% yelizwe ngamaKristu kodwa kugcwele abantu abampofu khonapho. Indaba le yokuletha ama-bond notes imali le eyabini yamaphepha bonthi izaletha ukuyanga kakhulu ebantwini njalo siyakholwa ukuba uhulumende ube nazo ezinye indlela abangayenza ukuthi imali ibe khona ezandleni zabantu. Ube ngakwanisa ukuthi akhulume lo hulumende weMelika kumbe lo hulumende oweningizimu e-Afrika. Sisebenzisa urand kumbe iMelika isinike-ke imali ezincane zakhona ezingeke ezingalolu ukuthi umuntu azikhiphe ngaphandle kwelizwe.
Ilunga lesigaba semagwegwe kobulawayo edale lephalamende umnumzana Anele Ndebele uchaze ukuthi akumangalisi ukubuyela kuzolo yeZimbabwe umuntu abesela ngitsho ukudla emavinkilini ngoba inyathelo elithethwe nguhulumende likhombisa ukwehluleka ukubusa. Bekunani ukuthi akhulumisane lamanye amazwe aqhubeke esebenzisa imali yawo ukuze ilizwe livuke.
Engakutsho ngama bond notes ukuthi imali yamaphepha nje kuyacishe kufane lalokhu esake sakubona ngo-2007-2008 kusetshenzisa lawana ama-bearers checks akhathaza abantu ngendlela ezinzima kakhulu. Kuyabisa ukudubeka, abantu bavele badubeka, abantu kabasebenzi ezabelweni. Lokhu kuzenza ukuthi sithwale nzima kakhulu kazi. Mina engikubona kuyi-solution ukuthi uhulumende lo lokhu kuyisibonelo ngesinye sezibonelo ezifana lokuthi usehlulekile.
Amazwe abalisa iSouth Africa leZambia lawo aphatheka kulo umhlangano wezokwemba. Ezokwemba yizo ezibambe umnotho weZimbabwe njalo igolide kubikwa liyilo eliletha imali eningi ezweni noma likhona elithengiswa ngasese. Abembayo baveze ukukhathazeka ngokuza kwemali yamabond bethi uhulumende kazanye akhulumisane labo andubana aqale ukudinda limali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushotwe 4930-6065 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com la kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.
Sokusungulwe umanyano wamabandla okholo esigabeni seNorton osebenzelana lamalunga azancintisa kukhetho lwama-by-election kulandela ukuqhamuka kodlakela phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kuleso sigaba ngenyanga ezayo mhlaka 22. Kubika uMavis Gama.
Inkokheli yalumanyano othiwa Norton Voice of Hope ithi ithethele linyathelo ngenjongo yokwenzela ukuqhutshwa kokhetho oluzayo ngokuthula kusukela kumalungiselelo alo ngosuku lokuvota kanye lalapho kusethulwa impumela kuze kwazakale ukuba ngubani onqobileyo. Ukhetho lokukhetha ozamela isigaba seNorton edala lephalamende luqhutshwa ngemva kokuxotshwa ebandleni leZANU-PF kobemela lesi sigaba umnumzana Christopher Mchangwa, umkhokheli wabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Abathathu abazancintisa laba bathi umnumzana Themba Mliswa, yena oncintisa ezimele, umnumzana David Chingonzo we-National Constitutional Assembly kanye lomnumzana Ronald Chindedza owe-ZANU-PF. Umgcini sihlalo enhlanganisweni ye-NVH uProphet Wilbert Chandamale owe-Gospel of Peace Assemblies utshele umhlangano lentathelizindaba e-Media Center ukuba bazasebenzelana labancintisana kulolu khetho ukukhankasela ukuthula lwehlelo lodlakela ngesikhathi kulungiselelwa lolu khetho. Umfundisi Taurai Vandira we-Celebrations Church uthi abasafuni kuzwa ngezehlakalo zodlakela esigabeni seNorton. Leli nyathelo linconywe ngabenhlanganiso eziphatheka kwezokukhankasela ukuthula elizweni okubalisa eyeZimbabwe Peace Project, osebenza kuhlangothi olubona ngezokutholisa uzulu ulwazi kunhlanganiso ye-ZPP unkosazana Nokholo Mhluzane. Uthi abenhlanganiso yakhe bayasekela wonke oqhuba imisebenzi yokukhankasela ukuthula lokulondolozwa kwelungelo loluntu.
Nga abafundisi bekhuluma thina sikhangelela ukuthi bakhuthaza ukuthula, bakhuthaza ukuhlalisana, bakhuthaza ukuzwanana phakathi kwabantu. Asiboni langelanga elilodwa abafundisi abangasukuma khona bethi abantu kabahlahlelane ngamahloka. So kungasikho khona lokho, kungasikho ukuthi abafundisi bakhuthaza ububi phakathi kwabantu. Siyabakhuthaza ukuthi hayi kabahambi bayekhuluma ilizwi lokuthula njengalokho kade sikuzwa namuhla. Kabahambi bayekhuthaza abantu ukuthi bahlalisane.
Umamhluzana uthi abafundisi kumele bakhankasele ukuthula kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
I-politics yananzelela thina njengeZimbabwe Peace Project ukuthi ikhona endaweni zonke. Ekudleni kule politics, ngkhaya kule politics, kuma communities esiphila kuwo kule politics, emsebenzini i-politics asiyibalekeli, enkonzweni ikhona i-politics. So abantu laba abakhokhela inkonzo lezi ezihlukeneyo baphila kuma communities zona lawo, babuswa yibona laba babusi abafana laba babusa ama-politicians. So balakho ukukhuluma entweni ezibahluphayo and balakho ukuhlutshwa into ezipolitically related. Yikho sithi balelungelo ukuthi bakhulume ngento ezibahluphayo.
Uthi abafundisi abasebenza ngendlela yokumanyanisa uZulu yibo kumele basekelwe ngazo zonke indlela, besenza azwisise uZulu ukuba singekho isizathu sokuhlukuluzana kwezombusazwe kusetshenziswa udlakela.
Umongameli engabayalela ukuthi benze lokho, asizazi izizathu zakhe, mhlawumbe zipersonal asikwazi. Kodwa ngesukukhangeleyo thina nxa si-assessa ukuthi bamela amalungelo abantu na, as long as bamela amalungelo abantu thina sizabasupporta. I-ZPP isebenza kakhulu labafundisi and ukusungulwa kwayo kusizwe ngabafundisi. So siyakwazi ukuthi abafundisi balofutho leZimbabwe, balofutho lepolitics leZimbabwe. Kwabanye kungabakhuba bese becina bekhuthaza abafundisi ukuthi hayi kabathule, kabafele ngaphakathi. Kodwa hayi, thina sithi wonke umuntu ongumZimbabweni ulelungelo lokutshiseka, lokukhuluma akuzwayo ngelizwe lakhe.
Abe-NVH laba bathi bazoqhubeka bezikhuluma lezo ndaba eziphambana lombhalo kaNkulunkulu ngoba kuyikho okuvele kumele bakwenze njengokufunwa lubizo lwabo ukukhuthaza ukuthandana kwabantu. Abafundisi bakulomanyano bavela kumabandla ehlukeneyo atholakala eNorton okubalisa LA United African Apostolic Church, Christ Embassy, United Churches of Christ lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umhlangano wenhlanganiso evikela inyamazana eseziseduzane lokunyamalala emhlabeni jikelele e-SIT sukhangelelwe ukuphuma lesinqumo esokuba eZimbabwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezingaba lentengo engamadola izigidi ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-$35 million dollars ngomvulo. Unopala jikelele walinhlanganiso umnumzana John Scanlon uthi umhlangano walinhlanganiso oqutshelwa eJohannesburg okwamanje uhamba kuhle kakhulu, kungakhathalekile ukuthi kulokufuthelana phezu kwendaba ezithile. Kubika uBenedict Nhlapho.
Umnumzana Skaloni utshela bezindaba ukuthi zitshisa phansi phezulu inkulumo zokuthi zilondolozwe kanjani inyamazana eseziphosa ukunyamalala.
While there are differences of opinion on some issues, what we're finding is a very good spirit.
Kulokwehlukana kwembono kwezinye indaba, amanxusa ahluza zonke indaba ngokuzimisela lokuzwana. Basebenze gadalala ukuze bavumelane lakwezinye inkulumo ezinzima ukuthi kube lesivumelwano.
Zikhona iziphakamiso esezenziwe ngamakomiti achiyeneyo kulo mhlangano. Sekuvunyelwene ukuthi inkakha zonke kungasabili umuntu ovunyelwa ukuzithengisa loba kutholakala elezitho zazo. Idubela kwele South Africa litholakala entabeni zeCape lona kusekelwe ukuthi kuvunyelwe ukuthi lingathengiswa nxa kucelwe imvumo yeSITs. Kusekelwe njalo ukuthi kuqedwe inkohlakalo kwezemvelo, ukusetshenziswa kwe-internet ekudaleni amacala kwezemvelo, lokuthi kwenziwe ucwaningo ngokuthi ngobani abakhwezela ukubulawa mahlayana kwezinyamazana lezi eziseduze lokunyamalala. Konke lokho ovunyelwene kumakomiti kusazovotelwa ngamanxusa onke akulo mhlangano andubana kwemukelo ngokusemthethweni njengomthetho we-SITs. Kakusibo bonke abathokozileyo ngokuqhutshwa kwenkulumo lezi. IZimbabwe sikubeke kwacaca ukuthi ayithokozi ngalabo abaqhubeka bevimba isicelo sayo sokuthi ithengise impondo zendlovu. INamibia layo itsho njalo, kanti iSwaziland layo ithukuthele ngalabo abaphikisa isicelo sayo sokuthi ivunyelwe ukuthengisa impondo zikabhejana. Umphathindaba wezemvelo kwele South Africa unkosikazi Edna Molewa uthi zimbalwa izinto ezingajabulisi abathile kulezi nkulumo. Uthi kulabathile abafuna ukusebenzisa imizwa ekwethuleni izinqumo kulokusebenzisa ucwaningo lwescience olwenziwe ngabethula izicelo. Okunye uthi bakhona abafuna iscientists ingenele emthethweni yokuthengiselana okufanele ilizwe ngalinye lizikhethele ukuthi lifuna isebenze njani.
The scientists cannot get into the domestic markets. We are not happy with the way.
The scientists akufanelanga igqamukele kuzivumelwane zokuthengiselana okufanele zenziwe ilizwe ngalinye. Asithokozi ukuthi bakhona abafuna lokhu kwenzeke. Sisebenza nzima ukuthi sinqabele lokhu njalo sikhangelele ukuthi akusoke kwenzeke.
Udaba lukhangelelwe ukuchisa kulazo zonke kulomhlangano ngolweZimbabwe olokuthengisa impondo zendlovu nolweSwaziland olokuthengisa ezabobhejane. Kodwa umnumzana Sikaloni uthi lezi zombili kuzaxoxwa ngazo amanxusa esevela chayo ngumoya wempelaviki.
Namibia and Zimbabwe, they want to take off the annotations.
Namibia le Zimbabwe zifuna ukuthi emthethweni weCITES kukhutshwe umugca obenqabela ukuthi bathengise impondo zendlovu. Lolu daba lona luzaxoxwa ngomvulo.
Zonke indaba ezivunyelwene kumakomiti kuzafanele zivotelwe ngokubili kokuthathu 2/3 yamanxusa ukuze zemukelwe njengomthetho weCITES. Umhlangano lo okhangelelwe ukuphela olwesithathu wevikezayo. Melestro 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ku live talk lamhla kuhlelo labesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngodaba lokubotshwa kwabantu osokubhahile kulezi nsuku. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ukutshengisela abantu bekhonona ngendaba ezehlukeneyo eZimbabwe ezigoqela isimo somnotho lesombusazwe okungemukeli imali yama-board notes lokunye okunenginengi sokuyimvama elizweni. Lanxa abatshengiselayo laba bevame ukungena esitaladeni ngokuthula, amapholisa ahlezi ebahlangabeza ngodlakela. Umbuzo omkhulu ovame ukubuzwa ngabaningi ngothi kambe kuzaphetha ngani ukutshengisela lokhu. Abenhlanganiswe Women Institute for Leadership Development sebeqalise ukukhulumisana lamakhansile esigabeni zeMathebeleland agoqela kobulawayo eGwanda la kwamanye amadolobho inhlangothi abenhlangothi zempilo ezijeneyo ngendaba yesitile kakhulu eziphathelane lenhlupho ezibhekane labesifazana. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelwa umqondisi walinhlanganiso uNkosikazi Samukeliso Khumalo elincwadi ecubungula izombusazwe engowebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Shepherd Dube, ukuze bahluze ukuthi kuyasebenza na ukutshengisela kungela kukhulumisana lo hulumende.
Ama-demonstrations lama-protest la ayenzakalayo, it's a long overdue. Yinto kwakumele iyenzakale kudala, awukaze kwenzakale anyway in the world. Ukuthi there is an economic collapse and kungabi lama demonstrations and ukulumile yalo ukuthi engakhishwa emandleni whatever zalo PFD 2008 ukuthi bengaphumi emandleni abantu kumele be demonstrate but for one reason or another abantu abazange be demonstrate but it has always been a ticking time bomb ukuthi at one point or another kuzayenzakala ukuthi abantu bazavuka and people will have an idea of what they want. Now that we have got the demonstrations and they are happening, these demonstrations will not stop until such a time people have got food, people have got access to jobs, of which we are not expecting that anytime soon.
Makhumalo, ubona njani wena? Nxa sikhangele ngelihlo lowesifazane.
Ni
kumelana layo baba ngendaba le yama protest ukuthi ivele ibi time bomb bekuzayenzakala at some point in time. Then thina sithi sikhangele engagement as a way ebiza efaka abantu kumatafula for discussion. We're saying let's start from there in njabo njengathi abantu besifazana maybe singabe silayo capacity yokuthi sibe sigijimise ezitridini, but we're saying let's sit down and talk about these issues. But nxa kuyikuthi abantu bayadiscuss ama issues kungalalelwa, people are very angry and it will end up in protests. So we are saying we don't want to with cleanliness of figure con up, let's engage. Whether even as people are engaging, you can tell kuma dialogues like abantu they are very angry. For instance, meeting at this line amhlekwanda, omama bekhuluma ukuthi no, but lina adisake velekele ibiza meeting to engage with citizens. And ama local leaders they said no, lina selibuye emhlanganweni ngenxa yokuthi wild sibiza emhlangano, because elibuye sasilibize lingabuyi. But ufica ukuthi there is tension between the abantu abalidwayo la ama leaders. They've not taken time to have those dialogues and communicating with why isn't this and the way they are happening. Abantu bafuna ukutshelwa, bafuna ukuthi batshelwe why izinto zingayenziwa. People don't want to be taken for granted. So uzayifica ukuthi kuzagcina sokungama protest. So we don't want ukuthi kufike khona apho saying ukuthi let's have this government respond at both at local level and national level. Nxa kuyikuthi kulama problems, can they say them than ukuthi bethule instead sibone bethenga izimota, living luxurious lives at the expense of the ordinary woman, the ordinary girl ongakwanisi ukuthi ahambe isikolo.
Baba Dube, ngiyababona laba abatshengiselayo. Kodwa ke imbuzo eminingi kwabanye abaphandle bathi bona kwenzakalani ke nxa selitshengisele langena ezitaladeni kwaba lobudlwamudlwangu, kwaba lokutshaywa kwabantu, kodwa lingahlali phansi likhulumisane lohulumende.
Kuba lesikhathi iphesen ukuthi uyakhuluma, uzame ukukhuluma lomuntu, uzame ukukhuluma lomuntu, kufana lo muntu olesikweleshe sakho. Ke uzamnenga ukuthi ngicela imali yami, ngicela ungenzele lokhu, ngicela unginikeze mhlakabani, lenza ama-payment plans, umuntu engayenzi wonke nala ama-payment plans. It's the same situation that citizens of Zimbabwe find themselves with ZANU-PF. The government is arrogant. The government does not entertain ama cries abantu.
Yeah.
The government does not want to talk to the people. Because if you go as an ordinary citizen, you see I tell anyone, a minister, you will not be able to see the person because they will ask you, who are you? So even if we say it's like our organizations or think tanks or analysts, citizens who could manage the government, they are not willing to listen.
Yeah.
And that will give birth to the counter end if also people do not demonstrate against that. Because if we are saying a government, we are not only talking about this ZANU-PF government, we are talking about governments to come. So
yes.
The view of the people of Zimbabwe, you could have to set an precedence, and they want to set the record straight, that you are there in political power not because you are born royal or there is something great about you, but you are there as a mere representative of the people.
Makhumalo, imbono yakho kakwenziweni ke kuyiwa phambili?
Njengoba sesiqalisile into zokuxoxisana lama ama elected leaders ethu, let's continue sixoxisana labo, let's continue laba abakwanisayo labo ukwenza whatever they can do to get the attention of the government. Let's move forward. We need to get a government a better than this. We deserve better than this.
Isindebele Makhumalo.
Ngithi sixoxisane nini, sicontinue sixoxisana lezi nkokheli zethu ngenxa yokuthi sithi thina kungangcono ukuthi we deserve umbuso ongcono, ukuthi sibuse kangcono ngabantu bona laba abasibusayo, batshintshe imbono yabo, babone ukuthi babekwazi ukuthi bona bakhona ukuthi basikhokhele, hatshi ukuthi bazenzele intando zabo phezulu.
Ye Dube, elokugcina,
i-government must shape up or ship out. Ngabe ngasakwanisi nomoyekile ngoba isima silanga kuhle lapha eZimbabwe, and going forward as organization that is still a continuous sizama ukuba inenga, sizama ukukhuluma labo.
Umnumzana Shepherd Dube ucobungula ezombusazwe njalo ngoibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube obekhuluma endawonye lo mqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labesifazana, a Women Institute for Leadership Development. Unkosikazi Samukeliso Khumalo. Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye zihlobo zami, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Isifundise University of Zimbabwe sibotshiwe lamhlanje ngemva kokutshengisela ekolishini leli lapho uMongameli Mugabe abegcoba khona izifundi esezigqibe izifundo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.